Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi china chikunguru 12, 2018. Mutungamiri we MDC Alliance va Nelson Chamisa vanoita musangano muGaza Stadium kuchipinge uko kuzere zviuru nezviuru zvevanhu. Mutungamiri we Zano PF uye vari mutungamiri wenyika va Emerson Munangagwa vanoita musangano nevaimbova vana Chimbwido navana Mujiba munguva yehondo yerusununguko. Sangano reAmnesty International roparura gwaro rine urongwa unofanirwa kutevedzerwa nemapato ezvematongerwo enyika munyaya dzekodzero dzevanhu munguva yesarudzo. Mapato chema nezviri kuitwa nevari kukwikwidza vakazvimirira asi vachishandisa vatungamiri vemamwe mapato vachiti ndivo vavari kutsigira. Vagari vekunyazura mudunhu reManicaland vanochema vachiti vari kushungurudzwa nevakuru vakuru vemauto avo vari kuti vari kuvatyisidzira kuitira kuti vavhotere Zano PF musarudzo. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa vanhukadzi vari kupinda musarudzo kuitira kuti tinzwe mafambiro ari kuita zvinhu muurongwa hwekutsvaga rutsigiro. Tichangezve tichitarisa zvakabuda pakuratidzirwa kwakaitwa neMDC Alliance nezuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.